Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musuwe chitatu kukadzi 19-2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapasipoti akwidzwa. Ordinary passport yaita $53 kare. Yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then emergency passport yaita $253 Zimbabwe dollars. Yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Hurumende inowedzera mutengo wepasipoti panguva iyo vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaya mari.
Sevabereki vakaita mandeti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100% maexams okwira ne4000% kuramba takanyarara.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kuratidza svondo rinouya kusafara kwaro nekukwidzwa kwemari dzebvunzo yeO level neadvanced level.
Nice boy, switch. Baba, mate, baba, tarira inguva. Oziroto, satisayave. Chiri mumpungwa ndizo zvikopfu andizo pfungwa dzekufunga rukare.
Nhasi tiri kupeta chirongwa nehurukuro yataita nemuimbi wechidiki Nice Boy pamwe nekuridza mimhanzi wake padamba refu rinoti zviroto iro richangobva mukuburwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota rakabvumirana nezuro kukwidza mari inobhadhariswa veruzhinji kuitira kuti vawane mapasipoti matsva. Izvi zvakaitwa panguva iyo veruzhinji vachiti vave nenguva yakareba vakamirira kuti vawane mapasipoti avo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mudare iri uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota rakabvumirana kuti bazi rezvemari riburitse mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kuti patengwe zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti kuitira kuti akurumidze kubuda. Mashoko amai Mutsvangwa akatsinhirwa negurukota nona nezvemukati menyika vakazembe kazembe.
Mapasipoti akwidzwa. Ordinary passport yaita $53 kare. Yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then emergency passport yaita $253 Zimbabwe dollars. Yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Vakazembe vakati vakanga vakabhadhara kare mari dzekutora mapasipoti havasi kuzonzi vawedzere imwe. Vanotiwo kugadzirwa kwemapasipoti nenguva kuri kutadzikwa nekuti bazi ravo harina zvikwanisiro zvinodiwa sezvo vari kutatarika kuwana mari dzekunze.
Tichabvumirwa nehurumende kuti ichatipa mari yekuti titenge zvinodiwa zvatinotenga zvinobva kunze kwenyika zvinoita kuti mapasipoti edu ave secure. Saka tine kamari katanga tichikumbira kuti kakwanise kunge kachitibatsira kutenga mishini tiwedzere production capacity yemishini yedu tiwedzere zvakare makonzero atinohoda. Kabineti yatibvumira, tinoda kutenda kabineti kuti yatibvumira kuti ayo mari iyoyo treasury vatitsvagire vatipe tikwanise kuclear backlog.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza vatori venhau kuti hurumende itori nemari iri kudiwa iyi. Vakazembe vakatiwo kana vakapiwa mari iyi vanoda kusvika muna chikumi wegore rino vagadzira mapasipoti ose asati abuda anosvika zviuru mazana mana. Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo vanhu vazhinji vave nenguva yakareba vakamirira kuti mapasipoti avo abude uye vazhinji vachirara mumitsetse yekutora mapasport munzvimbo dzakasiyana munyika yose. Asi mutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reMDC Valuk Tamborinyoka vanoti havaone kuwedzerwa kwemari yemapasport kuchibatsira. Zvichakadai, dare remakurukota rakawiriranawo zvakare kuti vese vane migodhi yavasiri kubhadharira mitero vachatorerwa kana vakasvika mukupera kwakubvumbi vasina kubhadhara mitero kuhurumende. Izvo zvinotsinirwa negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando, avo vanoti vese vasina kubhadhara mitero yavo vane mukana wokuita izvi munguva yakatarwa nedare remakurukota nezuro.
Mutemo wedu weMines and Minerals Act unoti izvo vanhu vese vana maclaim vana mining title gorerogaroga unofanirwa kundobhadhara mutero wokuti urambe une maclaims iwawo. So vanhu vawanda vasiri kubhadhara mari iyoyo, saka hurumende kuti aiwa tofanirwa kuti tevedzere mutemo kuti munhu wega wega anosungirwa kunge achibhadhara mari iyoyo yomutero. Saka vanhu vose vasina kubhadhara mari vanopuhwa kuti 30 April usati wasvika vange vabhadhara mari iyoyo, nokuti ndizvo zviri pamutemo.
VaChitando vanoti vanhu vasiri kubhadhara mitero yavo yemugodhi kuhurumende vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri emadhora. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rakasvitsa gwaro kumapurisa nezuro richiazivisa nezveuronga hwaro hwekufora richienda kuparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pekukwidzwa zvakanyanya kwemari dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level gore rino. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vachafora nemusi wa27 kukadzi senzira yekuti paramende ipindire sezvo vabereki vakawanda kusanganisira varaidzi vane vana vari kunyora bvunzo idzi vasingakwanisi kubhadhara mari dzavakudiwa idzi. Boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe, School Examinations Council, ZIMSEC, rakazivisa kuti mari dzebvunzo dzeordinary level dzakwira kubva pamadhora 15 kuenda pamadhora 100 pagwaro rimwe chete, kuchitiwo dzeadvanced level dzakakwidzwawo kubva pamadhora 26 kuenda pamadhora 351 pagwaro roga roga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa kana atambira gwaro reptuz. Jonga kandiye miri weStudio 7 aita hurukuro navamajongwe kuti tinzwe zvavari kuronga.
Tiripo ndechekuti maexam fees akakwidzwa neZimsec. Saka varairidzi sevabereki vakandiita manheti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27. Ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexams okwira ne4000%, kuramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president Mnangagwa kuti ii zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexams. Magirl child ndiye achava victim hombe, nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaopta kuti mukomana aende musikana afari. Poitawo vabereki vane vana vanenge vaine disability, vana ivava vakutongosacrificewa. Kurevaizvokuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams hafani kukomodifaiwa. They are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo geti racho rinovaita take to prosperity. Saka kana geti iroro rikavharwa nepamusana pekuti pane vari kuda kudya, hationi tichienda mberi. Nesaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible ende vana vanofanira kunyora vachikwanisa kuafoda. Vana nherera dzinochengetwa nanambuya nanasekuru kumusha uku voitawo sei?
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iriyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei, hapana nzira chaiyo chaiyo, nokuti kana zvinhu zvekuti pada nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumaguta mavachagonunyora maexam ndechekutanga. Saka parliament tuda kuti tikwanise kuti parliamentary processes dziudze executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue ingai adreswe.
Ko iyo hurumende iri kuti panyaya musati maenda kuparamende mamboedzawo here kuti munge muchiengaja mapazi anobata nyaya idzo dzedzidzo?
Ichokwadi ichocho ndokumanezuro kana makatarisa padandemutande rangu reTwitter, ZIMSEC yakandinyorera tsamba ichitaura iyo kuti mamwe maunion akanga ariko kwakaitwa musangano wekuti maexam fees akwidzwa. isatina kudanwa sezvo vanogara vachiti ezva hatikoni kunyarara zvinhu zvichishatira vatinotungamira nehama dzedu saka isu tinoramba tichingotaura kuti kana vaichida kuadresa maproblems edu ngavateerere kune vanhu vanonge vachireza maissues iwayo tiripo ndechekuti hatinganyarari zvinai vakomana nekuti zvinhu zvanzi zvakwira saka zvese ngazvikwire kwete ngavaadrese maproblems evashandi maproblems evarombo ende hatigoni kunyarara vana vachidisadvantagewa bumbiro remutemo rinoti access to education inofanira kuwanikwa nemunhu wese kana access to education yacho risawaniki zvoreva kuti hurumende haisi kukwanisa kuprotekta macitizens ayo ngavaprotekte mainterest emapoor citizens.
Avo vanga vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bepa nhau reChronicle rine nyaya inosiririsa zvikuru inoti iyo pane mumwe murume wekuLavendale kuUmuguza. Murume wekuUmuguza uyo akatemwa akafa nemusi wemugovera manheru nevarume vatatu vakamurwisa nematemo apo akaedza kumisa varume ava kupinda mumba yemuvakidzani wavo mushure mekunge mwana mudiki aive mumba umo aridza mhere. Vatulani Ndovu ava vane makore makumi mana nemaviri uye vachishandira kambani iri pasi pezesa yeZimbabwe Power Company vanonzi vakatemwa kakawanda kumeso mumusoro pamwe nepabendekete ravo rekuruboshwe. Mapurisa anoti akasunga varume vatatu ava Ronald Masopo uyo ane makore makumi maviri nemaviri, Polite Kanye uyo ane makore makumi maviri nemana pamwe naTalent Ngomo uyo ane makore makumi maviri nemana. Mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Abednego Ngube vanoti varume vatatu ava vakasungwa nezuro. Yasvika nguva yekuti tichienda kwamuri imi vatereri tichikupaiwo mukana wokuti mutaure zvamunoda kukwanisa kunge muchitaura zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe. Tiri kuonawo zvakare kuti kune vari pachirongwa chedu chino vatijoina tichiti mangwanani akanaka vatsigiri veStudio 7.
Nasera sei vashamarere veStudio 7. Ini ndinoitwa Piri, ndiri kukwekwe. Upenyu hwavo mawedu wei hamunanga kwavaka dai vazamawo kudzora mwoyo wavo, ndo vari kuonesa mwoyo nokuti ndo ari panyanga. Dai vazamawo kutaurirana neumwe wavo kuti vanotigorarama zvakanaka. Zvinhu zvadhura, zvinhu asi kana kutombotengeka ndatenda hangu.
Mukoma wangu, mukoma wangu makadikwa apo.
Nyaya yamataura mukoma wangu yekuti kuremekedza 21st movement haisi vamwe hatichatombodi kuzvidzwa bhozi. Maronda atakatosirwa nemudhara yeyu kutogara tazvisiya nezvekurangarira nezvake zvitori nani. Bhozi mukatarisa isu maeji edu echidiki hapana akamboshanda kana muindastri rechiutungamiri chavo chakasiya vatiitira ichi. Saka hatitombori nei nezvekurangarira vanhu vakaita sana Robert. Kana tingatorangarira Mandela because yezvino tiri muSouth Africa tutoziyawo indastri neSouth Africa, kutoziyawo kutoti kune indastri South Africa. Sinzi richizvarwa 1982-81 hatinabvira takambopinda kana muindastri kukura kusvika panapa kuzopinda muSouth Africa kuziya indastri baba. Saka hatimbofa tikarangarira zveutungamiri zvakadaro. Vanorangarira zvavo vakapusa mwoyo yavo ngavarangarire, isi totorangarira Mandela. Bhozi akasiya agadzirira vana vake nesu vazukuru vekumanext door nhaka yekuti kuzoziyawo indastri mune imwe nyika yavamwe. Maita zvenyu, maita zvenyu, ndotenda zvangu. Muri kutaura naTafadzwa Chiwenga, ndiri muno muCape Town kumusha kuhwedza kuchigondo kwaChiwenga kwachikoko.
Maswera sei vana Jonga nekuru yenyu yose Studio 7. Ini ndinorwadziwa chaizvo, ndine shungu chaizvo kune avo vanhu vezano vanogara vachingovhutira zano nguva dzese. Havaoniwo here kuti hakuna chipatara chezano, hakuna chitoro chezano, hakuna chikoro chezano? Zvinhu zvese hakuna zvezano. Tinongotambura tose, uMDC anotambura iye wachakavhutira zano wache anongotambura. Saka handizoti zvinomborevei havaoni here kuti zvavari kuita tiri kuendesa nyika kumawere. Tadi kumbozama zvimwe zviitwa iye zvinotarisa imone kuti chikoro chipatara tingangoti zvese zvazvo zvese chikafu zvese hazvisi kubatika pamusana pevanhu vezano. Zvino tinongotambura tese chitoro papi papi pese tinongotenga tisiri kungotambura asi zvese zvava zvioni zvakaoma zvakaoma.
Pastudio 7 apo makadiko vana mukoma Jonga, tine maovetrans akawanda nemajibha nana chimbwido vakawanda vanoti taiveko kuhondo, asi hatisatambonzwa kana umwe chete anoti ndakanga ndiriko kugukura hundi payakanga ichitya kumatembereni. Iyo yakazoitika kumashure kwehondo yechimurenga. Saka ipapo vanondinetsa kuti vanhu vakatora kwehondo yechimurenga ndo vakatowanda kudarika vakazorarama munguva yegukura hundi kuvanhu vakanga vachipara mhosva dzerudzikowo. Handizivi kuti munopaonawo sei veruzhinji ipapo. Zvakare tine nyaya imwe inondinetsa yekuti inenge ichida hurumende kana minister of defence atitsanangurire kuti pamauto akanga achienda kuDRC pakave nemakasualties mangani kana kuti pakafa vanhu vangani, nekuti ukateerera chero zvirongwa zvimwe zvinobuda kune dzimwe nyika unotonzwa dzichitaura pachena kuti mauto edu afa maviri kuAfghanistan kana iri America kana kuti matatu kana kuti kune vamwe vakuvara kunzvimbo yakati kwavanga vachishandira. Saka edu mauto hambotaurwa zvokuti kana kuri kuti yakanga iri nguva yavamugabe vachitonga nechisimba iye zvino kavanyika zvavanoti yave new dispensation ngavachititsanangurira kavo kuti ivo sei zvavanoti vanogona kutonga nyika yedu yakanga ichifamba sei paitumira mauto kwaimbofamba ngani kuchikuvara vangani, nekuti vanoti vanhu vaitungamira nguva iyo vavasingazivi zvavaiita.
Makadiko makadiko vashamarari mose vepastudio 7, ini zita rangu ndinonzi Madzibaba Chubwe. Madzibaba Chubwe ndinogara zvangu muno muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndere musta. Inini nhau yangu ndida kutaura nenhau yegaraji yamasafe station anonzi Mazuva, anonzi Zuva masafe station ayo, kuti ko zviri kumbofamba sei kunyimunyika yeZimbabwe imu kuti mamwe masafe station yotengesa peturu nemabhondi, Zuva garaji yotengesa nemaUSDora, zviri kumbofamba sei? Chii chanyanya kukosha kune garaji kune masafe station anonzi Zuva ayo, chii chanyanya kukosha? Yasiyane chii nemamwe masafe station? Ndoda kunya kuziva izvozvo kuti ko zviri kumbofamba sei munyika yeZimbabwe.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7 asine nechekuita neStudio 7. Tinokukukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muChina nechirwere checoronavirus wasvika pazviuru zviviri nevana. Vanhu vakawanda vachinzi vari kufa mudunhu reHubei, uko kwakatanga kuputika chirwere ichi muna zvita gore rapera. Vanhu vechitendero cheYazid muIraq vari kutsvaga nzira dzekuti vawane rutsigiro rwakakwana muparamende yenyika iyi pamutemo uri kuda kurongwa kuumbwa une chinangwa chekutsigira vechitendero ichi, zvikuru vanhukadzi vakakwanisa kutiza muunhapwa hwechikwata cheIslamic State. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, avo vari muEthiopia mushure mekushanyira Senegal neAngola murwendo rwavo rwekukurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisimbise ukama hwadzo neAmerica. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvina fundo Elliot Masocha vanoti kudyidzana kweAmerica kunobatsira nyika dzemuAfrica kupfuura kudyidzana neChina. Tanonoka Hwande weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo Masocha pamusoro perwendo rwekutanga rwavaPompei kuAfrica.
Ndofaona sokuti panhu pakarura machaizvo parwendo rwavo rwavakaenda vane mamwe mabusinessmen mukati mavo vaine chinangwa chokunoona vatungamiriri venyika zvekare nevamabhizinesi kuAfrica ikokoko. Saka tichiona kuti mari inotsvagwa nenyika dzose dzapasi rose inouremu hunodiwa kutenga zvokunze mukati mokutengeserana kuti ndee US dollar, chikurudziro chavo chinofanira kuremekedzwa zvikuru kuti vari kuti ivo aiwa tarisai kwatiri isu kuAmerica kunouku tisu tine mabhizinesi mamwe anomukurumbira mukatarisa zvinhu zvose zvinobva kumafoni anobvira kuno kuAmerica ane zvakawanda wanda vana Facebook vese. Saka vari kuda kuti vapindire China yavari kuona ichinyanyo kumhanya chaizvo muAfrica omu. Ukama ihoko ngahukurudzirwe vanhu vawane mabasa mabhizinesi okuAmerica aindi andotanga mao mabhizinesi kuinvesta muAfrica.
Iyo America ingamisa sei China iyo iri kuvaka ukama nekudyidzana nenyika dzemuAfrica zvinomutsindo?
Zviri kutoita vapompeyo izvozvi ndo danho guru ravangakwanisa kumisa China kuti vakaenda vomene kuAfrica kwacho. Kana purezidendi weAmerica akazowanawo mukana wokuinda womene kuAfrica kwacho pamwe chete nokudaidza vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vehurumende nevamabhizinesi kuti vauye muno kuAmerica vatsanangurirwe kuti ukama ihwohwo hungapfudzwa sei kudarika ukama hwechina. Nokunyange tikatarisa zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica nezvinogadzikwa kuChina, tinoona kuti zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica zvine zvinhu zvinomukurumbira, zvinhu zvinogara kwenguva yakareba kudarika zvinhu zvokuChina.
Kunyika dzeAfrica pane mutsauko here pakati pekudyidzana neAmerica kana kuti neChina?
Pane mutsauko mukuru zvikuru sokutaura kwandambotaura kuti kana tichitaura pamusoro pemari pasi rose tinotaura paUS dollar ndiyo inonzi mari inodiwa nenyika dzose. Saka tikatarisavo kuChina, mari yeChina haina mukurumbira kudarika mari yeAmerica. Zvekare rinonzi business, kudzidziswa kwaro nokuitwa kwaro kana nyika dzeAfrica dzikatedzera maitirwo anoitwa business kuAmerica dzinobudirira. Saka ukama hweAmerica ndihwo hunofanira kukosheswa chaizvo nenyika dzeAfrica zvikurusa.
Amerika chainofanira kuita chikuru kunyika dzekuAfrica chii kuitira kuti vapave nokudyidzana neukama hwakasimba?
Amerika inofanira kukurudzira mabhizinesi ayo kuti awedzera tinoti mainvestments aya maforeign direct investment, vachikudza makambani avo agara arimo nechekare muAfrica imomo, pamwe nokukurudzira mamwe makambani ari uno kuAmerica asati aziva zvokuenda kuAfrica kuti vainde vandoinvesta kuAfrica. Tikatarisa South Africa yoga pachayo ine over 500 companies dzokuAmerica. Kambani idzodzo dzikaendawo kune dzimwe nyika dzomuAfrica dzichikudzawo business adzo munyika muAfrica imomomo, Africa inobva yasimuka, America inobva yasimuka, pasi rose rosimukawo zvekare.
VaTrump mazuva mashomani anapfuura aya vakarambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzipinde muAmerica. Izvi zvinoitei mukudyidzana kweAmerica neAfrica?
Zvine kakuvhiringa ukama ihwohwo kudyidzana, tichitarisa kuti imwe yenyika yakaiswa palist iyoyo yokudzivirirwa vanhu vayo kuti vave kuAmerica iNigeria. Nigeria ndiyo ine vanhu vakawanda muAfrica mose kudarika imwe nyika yemuAfrica, zvinoreva kuti ndo kune maketi hombe yezvinhu zvingava zvinobva uno kuAmerica kana zvamaAmerican company. Saka ndakafara chaizvo kunzwa vapompeo vachiti tichangongorora ipapo. Patakaita ipapo tinoona sokuti takakanganisa, nokuti vanenge vakazozviongorora vakaona kuti aiwa tikadero tanyanya kutsika ukama hwokuAfrica uku, nokuti dzimwe nyika dzichasapotavo idzodzo nyika taiswa pazvirongwa izvozvo kurambidza vanhu vazvo kuti vauye unoku, zvobva zvoita kuti mabhizinesi okuAmerica asakura maafrica.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha, avo vanodzidzisa paDevry University kuOhio, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare, naTanonoka Wande weStudio 7. Nice boy, switch. Nice boy, switch. Muimbi wechidiki Sunfrey Unganai, uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy, akabura damba refu rake rinonzi Zviroto, iro riri kutambirwa zvakanyanya nevakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7. Baba, mate, baba, tarira inguva, o Zviroto, sasi sayave. Chirimo mpungwa, ndizo zvikopu, handidzo.
ndaka kuitanga kuimba last year muna February 2019.
Ndo pamakatsikisa damba refere kutanga apa?
Ndo pamakatsikisa damba refere kutanga rikabuda muna June raenzi muno wenyama bachari na kupinda muwanu zvakananga naka.
Chiko nzero chei?
Ndanga ndisina market. Then ndandisina mari dzekukwanisa kupusha album racho saka ndakangori chengetedza.
Makazotsikisa rimwe damba refu here?
Ndakazotsikisa damba refu rine zviroto.
Zviroto, zviroto mari we, mari we. Zviroto, tarira yave, baba. Zviroto.
Riri kutambirwa sei?
Ziroto ya tambirwa nevanhu zvakanaka.
Ndiri kuona kuti makwanisa kuzoisawo video yekambo ikaka makange muchibatsirwa naani manje apa?
Ndakatsvaga mari yacho ndega kungobatanidzawo kasho makanda andinako kungowana vanhu vaikwanisa kundibatsira vanga vanakirwa nenziyo yacho.
Makukwanisa here kuita mashows manje zviri kufamba sei?
Mashows so far ndakamboita pandakamboenda kumasvingo ko muna December 2019. But so far, that is another thing. I could like a financial music. I'm going to come to one. I want to go and access the career of my radios, my radios, which one thousand of the and the other go to the Viva Saga and then signing out with the
can. I see goes no coming in my name, Kurumbira match.
Mukumbira unotanga kare ndingangoti last week pandakazokwanisa kutaura neimwe inonzi Shema TV ndoya ndakakumbira kuti vandiisirewo vhidhiyo rangu sezvo vanga vachitadya asi vakati sezvo usina mari mwana wamai ndokuitira mahara ndo pandakazotanga kuona vanhu vachiresponda kubva kusocial media vachiuya kunamba dzangu.
Saputse tariro ngashaya mugariro ndoshaya chimiro. Paulinda Pereira, Mashoko Terera, Rudonda Merera, Negandi Lerera, Uopendo Rota, Unanata Shota, Dizoso Kondera, Timangu, Andiko Mukandi Chichema, Dochema, Dochema, Jambo Kona Unemu, Dochema.
Imi munoita basa rei?
Inini ndinosevenza mutaxi.
Pamunenge musiri kushanda apa ndo pamune muchitsikisa zvenyu mimanzi.
Ndo pandiri kubika mimanzi ndichigara pa tax shop. Kamari kasho makandawana ikako ndongotsikisawo ndiyo dzangu.
Baba, tenzi ndanzwa. Ndekurota rugare kuhope. Saka zvino ndiyo yava taka takunge chitamba. Ndichifamba. Zvino yava temu pamu. Chikamba ndiche famba ziroto ziroto mariwe mariwe ziroto tarira yave baba
ziroto mumanzi womimbi wechidiki Sunfrey unganai uyo anozivikanwa nerekuti nice boy achitaura ari parunhare ari kugweru na Blessing Zulu West Studio 7 tabatafika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manhero anhasi apo uticha kupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuona nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro mangwanana nhasi. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sitandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
So we see.